Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndishithi yeye no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro 24/2019. Hurumende inoti vanhu vave kungobvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika, kwete dhora rekuAmerica, randi, pula nedzimwe dzanga dzichishandiswa, kunyangwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti hapana zvizhinji zvichachinja kumunhuwo zvake. Poita kusawirirana panyaya yekurama mabasa pakati pevashandi vari mubazi rezveutano navana mukoti muHarare vachiti vari kuda kumbopa hurumende nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano weAfrica Wildlife Summit kuVictoria Falls. Muchirongwa chedu cheLife Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuti vanhu vatenge nemari yemaRTGS chete munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.